This Tino gara kiri clean, tota mane vati tine discipline. Leveracho amazing, chero tine dangali kana stinti.
Ewe, usatisekesere zvaipapo, tinokuputisa zvaipapo. Usatisechese zvaipapo, kunza kana bucho anoti aipapo.
Tiri kunakirwa, takarova vaiteshi, tinofitwa, chimbofunza praiteshi. Zvimoko zvotitsvaka isu kandige.